Simwere magwe tava chavangu vano vanistole vaudza vatorive nao kuti chikumbiro chavaisa ichi ndechekuti vese vakadzingwa navachavangu vasakwikwidzwa zvakare vachishandisa bato retriple C.
Kune vanhu vakadzingwa netriple C kuparliament kusenate nekulocal authority. Triple C yafaila aged application kuti vasaparticipate vachishandisa zvigarava.
Kuita riri kumirira triple C vaobeisa va vati havasati vaziviswa nezvechikumbiro. Kumbiro ichi
handisati ndaona application yacho. Ndiri kutonzwawo muchitaura makadaro. Sezvo mataura kudaro, ndichatora mukana uno kuti ndiite chipatapata ndione kuti application yacho yavakanda yakamira sei uye inoda kuti papuwe response yakaita sei.
Mumwe wevakadzingwa navachavangu mudare resenate svondo rapera vajameson Timba vatiwo havasati vaona magwara ari kunze asvitswa mudare. Vatimba vatiwo vachavangu havamiriri bato ravo.
Asi chikuru ndechekuti nditaure inini kuti vachabangu vanozvimirira ivo nemhuri yavo. Vachabangu havamiririre bato retriple C, saka havanei nezvinoitika mutriple C kuti ndiani anoita candidate kuti kana kuti ndiani asingaiti candidate.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nesangano rakazvimirira reZimbabwe Democracy Institute vavekesela gumbo vati kupedza dambudziko ravasangana naro iri bato retriple C ngariise bumbiro remitemo yebato zvova pachena kuti anodzinga vanhu ndiani mubato uye vanodzingwa sei.
Triple C inofanira kucreata bumbiro remitemo rinogavhena pati yavo, rinoalineta maauthority kumaoko akakodzera. Zvinobva kupolika theory yakanyorwa kudhara chaizvo inonyatsokutsanangura kuti muve secure and certain mubato. Kumamembers ebato munofanira kunge mune mutemo unokuchengetai, unokuprotektai. Saka nyaya yeposition iyi ichaita kuti mastructures ave in order. President ichaita aite masimba ari civil ari muconstitution and kuchaita certainty mubato ravo. Ende vanhu vanoelekta vanhu vachaelekta vachiziva kuti vanhu vedu vatiri kuelekta vachaenda kunoshanda vasingabviswe nemunhu anozvipinza achitora advantage yekuti hakuna mutemo.
Zvichakadaro vastole vatiwo nyaya yetriple C yanga ichifanirwa kunzwikwa nhasi yakakwidzwa kumatare yekuti vachavangwa vana masimba ekudzinga vanhu ichanzwikwa mangwana nemutongi wedare vatawanda Chitapi.
Isusu takanonoka kufaila notice of opposition ne2 hours. Were supposed to have filed Thursday at 12 minutes. Tikatadza because the documents redu ranga rakati kurei. Were only able to do it by 2 a.m.
Izvi zvatsigirwawo navashava vachiti dare rati rinoda kuongorora mapepa akanonoka kusvitswa kudare.
Saka vakazoisa mapepa avo nemusi wechishanu, isuwo tikazoisa yedu nhasi mangwanani. Saka dare rati rinoda kumboverenga tozosangana mangwana nenguva dza2:30.
Vachavangu vakatanga kudzinga nhengo dzedare renational assembly, senate nemakanzuru muna Gumiguru. Nhengo 42 dzematare enational assembly nesenate dzadzingwa navachavangu kusvika pari zvino, uye makanzura 76 munyika yese adzingwawo kusvika pari zvino. Asi dare rehigh court kubva chipiri chapfuura rakambomisa vachavangu kudzinga vanhu kusvika nyaya iri mumatare yapera kutongwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.